tikatarisa bumbiro redu remutemo section 59 inotipa mvumo kubva section 57 58 59 inotipa mvumo yekuexpressa yekufamba nekuratidzira kana pane zvamunenge muchinyunyuta sevanhu veZimbabwe maboka saka vanhu veZimbabwe vavaviwa neupenyu hoita hugavakava vari kushungurudzika nekutambura kwavari kuita rozha nhoko dzezvironda yangovabata murefu bata mupfupi hapachina kana ari kuona kuti nyika iri kuinda kupi mabasa hakuna mari hakuna zvokwadi hatisati tamboona kutambura kwakadai kubva Zimbabwe ichatanga kugadzirwa
vachinyoka munoti kudini zviri kutaurwa navamafumezvo
vamafume mukupindura kwavo vari kutaura kuti bumbe romutemo rinotipa mvumo yekutaridzira izvozvo hapana munhu omuzviramba kana bumbe romutemo rakanyogwa neparamendi vatanga vaenda muvanhu parliamendi yachona yanga ine majority yevanhu vezanu pf saka hurumende inozviziva kuti bumbe romutemo rinopa vanhu mvumo yekutaridzira asi chiripo ndechokuti yamangwana iri kuitigwei of which vazhinji hatisi kuhwisisa kuti iri kuitirwa chii nokuti vamafume vanotoda kuti hurumende izive kuti vanhu vari kunetseka hurumende inozviziva hatina kana svondo rapera mukuru wenyika vachitaura vari paterevhizhini takavaona vakataura mashoko okuti the ongoing painful but necessary reforms painful but necessary vanozviziva kuti zviri kugwadza but zvinofanira kuti zviitiwe nokuti vanga varipo hurumende isati yavuya nyuwani vaitora zvinhu vainyanya kuita zvikwereti hurumende ndokusara isina mari saka chinoda kuitwa iko zvino kugadzirisa panga pakashama paya asi zvinofanira kuti zviitiwe kuitira kuti tidini tigadzirire ikonomi yedu imire pakanaka ive ikonomi inoshandisa zvainazvo kwete ikonomi inoshandisa zvikwereti hakuna munhu usingazvizivi vamunangagwa vakati kuvakuru vemdc uyai titaurirane tionesane tose kuti zvinhu zvofambiriwa sei vakati hai hatidi kuzowana imwe nokuti imii hamusi vakadero vaakuti kwai toda kuinda kurodhi kurodhi kunenge kunani unenge wakateerera kuzve kwokuti zvavanoda kuita parodhi ndezvokutaridza kune vari kuzve kwenyika kuti Zimbabwe yakaipa iyozvi mavari yamushuwa vari kunamata kuti dai tikangoroorwa mangwana zvigobuda zvichitaridza kuti Zimbabwe yamaivona yakaipa
vamafume pindai tinzwa hanzi muri kuramba nhaurirano uye zvamuri kuita izvi kuda kuti mudzitokonyo vamuorowa zvobuda kunze uku
aiwa hatina ari kuda kurohwa ivo tikarangarira vakataridzira kuna vamugabe vakabetserwa neruzhinji rwezimbabwe zvavakaratidzira vachiti vamugabe vakonewa ndozvovotadza vaiti kune corruption mari hakuchina mune udziniriri munyika mune chino nechino chakaitwa zvisiri izvo ndomovofamba nemonemo pavakataridzira kuna vamugabe zvakavabatsira saa tisingazivi kuti tiri kuitira ivo kuti vadye rifa vaite mbovha nekudya nyika nerutivi isu vamwe tese tichisara tichitambura vanhu vanoita zvakaipa vanotasanuka vanhu vakapinda mumugwagwa iko zvino toshamisika kuti vari kunzi pana 2017 na2018 pavakapinda muhurumende 3 billion yaibuda semushonga wemusana ichibuda muministry of finance vachiita yekupura vakarara nemusana hako zvino hapana kana anoziva iko zvino vekuministry of finance vari kungoti mari yakabuda tiregerereivo takaidya hedu tiregerereivo hatitazvi futi unogorega kudya futi iyo mari yapera saka ndosaka ruzhinji rwezimbabwe rwati roda kupinda mugwagwa hatizirisu vemdc vati toda kupinda mumugwagwa ruzhinji rwezimbabwe rati aiwa paneta zvakadai so ngatipindei mugwagwa
vachinyoka todzoka kwamuri pane chakaipa here kuti vanhu ava varatidziri havo sezvinodiwa nebumbiro remutemo nekuti vamwe vava kunyunyuta kuti vatanga nyaya yekuti vamwe vari kupambwa voeneoitwa kafira mberi kana kuti kutotywa mapurisa wachitiwo vanhu vasaratidziri
pamutemo kutaridzira hapana chakaipa mauri. Asi kana tikaizvo mutemo haurambidzi kuti vanhu vapinde mumugwagwa vachiratidzira. Hazvirevi kuti tiri kudana vanhu yai mazuva ose. Vanhu vanofanira kuindako vane chinangwa. Vanofanira kuindako vachiziva kuti vari kuindirei. Handiti
aiwa
apa vari kuti vataura ivo voga haimbondinyararira ivo zvindipotaura naenda takanyarara muchiwawata nhai beduwe
aiwa bata haazi mutemo kaaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaind
kana kugweta kuvanhu ndanda akanyara muchizuwa aiwa
chero usinga
asi mutemo wacho ndo zvaunoda mafume kuti pose pose patinotaura unoda kusika mukunyongonya munhu hamudi kuhamasa nokuti munoziva kumashoko ndo chinokunetsa mafume mashoko
aiwa bumbiro remutemo tese tiri magweta
kana ndanda akanyarara uchiwawata uchitaura zvisina basa zvisina kana zvasoreva zvokuda kungoshamisa vanhu nokutaura zvinhu zvisipo uchitaura zvinhu zvisina kuitika uchiti zvakaitika handiti uchitaura nezvinhu zvinobuda manyuzipepa zvakabudiswa naiyo hurumende yauri kushora yachona iyoyo hamuna kutuma matikitiza kunotsvaka kuti 3 million yakabuda zvakabuda mumaripoti yehurumende iyoyo yauri kushora iyoyo kureva kuti zvinhu zvasiyana nemazuva zvanga zvakaita kare hurumende iri kubudisa maripoti votita jenera ukabudisa maripoti chikozonasa
ripoti
zviri kubudiswa nehurumende iyoyo hazvina
kuaaabitiwa
neministry of finance vanhu vekuministry of finance vakutaura kuti vanoti mari yakabuda ndevanoshandira bt yakavanoshandira ministry of finance